Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera nhasi uri musi wechina gumi guru 3 2019. Makateerera kustudio 7 nefenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti izvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hakutori namanesa atotaura kuti motozodzoka madokta aita sei auya. Tiri kuti daiwo Zimbabwe yachibatsirwa pamadokta nekuti kamurwere anofari mumba. Kuchikudirwa neurwa pasaidi apa unozwa unofira kuita sei.
Zvinhu zvoramba zvakashata muzvipatara zvichitevera kuramwa mabasa kwavana chiremba.
Constitution inoti inofanira kunge yakazvimirira yega, asi muelectoral act tiri kuona kuti mutemo haunyatsopa zvakakwana kuti zeki zvimirire yega, nekuti pane mamwe mabasa aanofanira kunge achiita nezvesarudzo avanofanira kutanga vapuwa mvumo neminister wejustice, achi minister anenge akapoindwa zvakare nemutungamiriri wenyika. Pamwe pacho minister iyeye anenge atori candidate.
Sangano re-Election Resource Center rushishikana zvikuru sezvo pasina zvati zvaitwa pakushandura mitemo inobata sarudzo munyika. Mutungamiri weNigeria vaMuhammad Buhari vanotanga rwendo rwavo kuSouth Africa vachikurudzira kuchengetedzwa kwekodzero dzezvizvarwa zvekunze kweSouth Africa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vana chiremba vari pasi pesangano reSenior Hospital Doctors Association vatangawo kuramwa mabasa nhasi vachitsutsumwa nenyaya yemihoro pamwe nekusamira zvakanaka kwezvinhu muzvipatara zvehurumende izvo zvasiya upenyu hwevarwere vakawanda huri parumana nzombe. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vana chiremba vakanga vazivisa hurumende kuti igadzirise zviri kunetsa nechimbi chimbi kutadza kwayo vopinda mukuramwa mabasa kutanga nhasi. Kunyange hazvo vamiriri vana chiremba vakuru vaita musangano nebasi rezveutano nhasi, hatina kukwanisa kunzwa zvabuda mumusangano uyu. Kuramwa mabasa kwavana chiremba vakuru ava kunouyawo panguva yevana chiremba vadiki vasiri kuendawo kumabasa. Nhengo dzeZimbabwe Hospital Doctors Association dzakatanga kusaenda kubasa musi wa3 Gunyana dzichitiwo hadzina zvikwanisiro zvekuti dziende kumabasa. Kuramwa basa kwana chiremba ukwasiyawo varwere vasina mari vachitambura sezvo vasingakwanisi kuenda kuzvipatara zvakazvimiririra izvo zvinodhura. Momowo varwere vava kutyira upenyu hwavo, amai Mesi Mutanda avo vane chirwere chegomarara vanga vauya pachipatara cheparere nyatwa kuzoitwa chemotherapy vanoti vakamiswa kurapwa nekuda kwekushayikwa kwavana chiremba.
Handisi kurapwa bhozi kemo yangu ndoteswa ndiri kuwadzi. Saka kuwadhi kwacho kwakatovharuko A6. Ndakatobudiswa Friday, last Friday iyo ndiri pakemo. Saka ndina kutopedza masaiko angu ndakangoitwa 3 ende wozoflashwa futi urimo uchimonitwa nachiremba vachiona zvinoitwa zvakawanda. Saka dai hurumende yaonawo yatibatsira kuti tigone kurapwa tiriritire vana vedu. Zvini chirwara nekenza murume akatondiramba, handina munhu anondisponza asi chipatara chachi chingotondirapa zvakadaro.
Kusavapo kwana chiremba uku kuri kukonzerawo kuti varwere vari muzvipatara zvehurumende vabudiswe utano hwavo huchiri panjodzi. Amai Beauty Mubai vanoti baba vavo vakangobudiswa muparire nyatwa vachiri kurwara. Amai Mubai avo vanga vari kuparire nyatwa vati kunyange ongororo dzakaitwa babawo dzakabuda havana kukwanisa kuwana chiremba wokuti avatsanangurire zvakabuda izvi zvokuti havachaziya zvekuita.
Hakutori namanesa atotaura kuti motozodzoka madokta aita sei auya. Tiri kuti daiwo Zimbabwe yachibatsirwa pamadokta nekuti kamurwere anofari mumba. Kuchibudirwa neurwa pasaidi apa unozwa unofira kuita sei.
Izvo zvinhasi tauya kuzobvunza marizautsi akati akasiya pano. marisati akabuda ruda chiremba apa murwere akavatamba
tirikumbira kuti hurumende dai yabatsiro madokta dzoka panzvimbo
vana chiremba vanoti vanoda kuti hurumende iwedzere mari dzemihoro pamwe nekuvawanisa zvikwanisiro zvekuti vakwanise kushanda zvakanaka mazuva ose Sangano reZimbabwe Hospital Doctors Association rinoti vana chiremba vari muzvipatara zvehurumende vanodarika chiuru nemazana mashanu. Vana chiremba musangano reZimbabwe Hospital Doctors Association vakaratidzira pachipatara cheparirenyatwa nechitatu vachitsutsumwa nekusawana minduro kubva kuHealth Services Board pazvichemo zvavakaendesa. Ukuo sangano reHealth Services Board rinoti riri kuongorora kuti dambudziko revashandi vezveutano ringagadziriswa sei. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.
Rimwe sangano rinoongorora sarudzo reElection Resource Center kana kuti ERC rinoti riri kushushikana zvikuru kuti hapana zvikuru zvati zvaitwa pakushandura mitemo inobata sarudzo munyika sezvinodiwa nebumbiro remitemo yenyika. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vachiparura gwaro rengoro yezvinhu zvakakosha zvinoda kugadziriswa kuitira kuti nyika iite sarudzo dziri pamutemo sezvinodiwa nebumbiro remutemo yenyika, mukuru weERC vatawanda chimhini vati kunyange hazvo bumbiro remutemo riine hwaro hwekuti nyika iite sarudzo dzakajeka, mutemo wesarudzo hausati wavandudzwa kuti uenderane nebumbiro iri. Vachimhini vati gwaro ravaparura nhasi rinotarisa zvinhu zvakanyanya kunyunyutwa nazvo neveruzhinji musarudzo dzapfuura. Uye rinotsananguravo zvinofanira kugadziriswa kuti munyika muite sarudzo dzisina gakava. Vati sezvo mutungamiri wenyika vakataura kuti pachashandurwa mitemo yesarudzo apo vakavhura paramende nemusi wechipiri, vanoda kuti nhengo dzeparamende nevese vane chekuita pakunyorwa kwemitemo vatore pfungwa dziri mugwaro ravo pakuvandudza mitemo yesarudzo. Vachimhini vati zvimwe zvezvinhu zvinofanira kugadziriswa inyaya dzekunyoresa vanhu kuvhota, nyaya yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvivhote pamwe nemamiriro ecommission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission.
Mamiriro akaita Zimbabwe Electoral Commission patingati independence pachirungu kuti yakazvimirira yega here kana kuti haina. Constitution inoti inofanira kunge yakazvimirira yega, asi muElectoral Act tiri kuona kuti mutemo haunyatsopa zvakakwana kuti zeki zvimirire yega, nekuti pane mamwe mabasa aanofanira kunge achiita nezvesarudzo avanofanira kutanga vapuwa mvumo neminister wejustice, achi minister anenge akapoindwa zvakare nemutungamiriri wenyika. Pamwe pacho minister iyeye anenge atori candidate.
Vachimhini vati vacharamba vachidzidzisawo veruzhinji masangano akaita seSADC neAfrican Union kuti vataure nevatungamiriri vemuno kuti vagadzirise mitemo yesarudzo kuitira kuti nyika iite sarudzo dzisina mutauro. Mukuru werimwe bato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Uraya Izembe, vaudza Studio 7 kuti gwaro raparurwa neERC rakakosha uye vanotarisira kuti vatungamiriri neparamende vacharishandisa pakugadzirisa mitemo yesarudzo. Vati vanoona sekuti vaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe ndivo vaitadzisa kuti mitemo ishandurwe uye zvinhu zvinogona kufamba rwendo runo.
Nekuti ndo chachiri chivharo ndiyanga akamisa. Saka zvinhu zvizhinji iko zvino zvavhurika. Mamhepo anga akabata nyika anenge oita mashoma sokuona kwedu isusu. Saka tichatoona nokuti paramendi vamataura vakatosungomvira dzakondo. Handimona kana mutemo mukuru wenyika uyu wakanga waitwa naye Mushakabhu wataviga wanga uri wake. Saka iko zvino tichaona kuti uchagadziriswa kuti vanhu vadzike mutemo mukuru wenyika yavo ndokuti zvinhu zvese zvigoita zvakanaka.
Asi mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesai Rwanya vaudza Studio 7 kuti hapana zvasanduka munyika kubvira pakabviswa vaMugabe, vachiti hurumende yavaMugabe yairamba kusandura mitemo yesarudzo yakafanana neva Emerson Munangagwa.
Hurumende haina kuchinja, vanhu vanoti kwakachinja hurumende vanonyepa. Kwakachinjwa munhu, Mugabe ndiye akabviswa pakaenda vaMunangagwa. Asi vaMunangagwa vakangopinda mustraight jacket. Straight jacket inonzi ZANU ndoisingadichi isingari mareforms. So zvimwe zvese zvaanosara vachitaura zvekuti kuekonomi sarudzo dzedu dzinokwanisa kuitwa kana paitwa mareforms ari political ari kutaurwa neERC inotaura zvakanaka, asi chinhu chikuru panyaya yemareforms wayo chanetsa inyaya yekupindirwa mune zvematongerwo enyika nevanhu vomusecurity apparatus.
vachivhura paramende nemusi wechipiri vamunangagwa vakati vakatoumba chikwata chedare remakurukota icho chichagadzirisa zvese zvakanzi zvigadziriswe nemasangano nenyika dzakaongorora sarudzo dzegore rapfuura. Zvimwe zvakanzi zvigadziriswe inyaya yekuti mapato ese awaniswe mukana wakafanana kumapepanhau nenhepfenyuro dzehurumende uye kuti vechiuto nemadzishe vasapindire musarudzo. Asi ERC inoti komiti yekugadzirisa mitemo yesarudzo inofanira kuvandudzwa kuitira kuti imirire vanhu vese kusanganisira masangano anoshanda akazvimirira vedzisvondo nevamwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin.
Nekuda kwekushanduka kwemamiriro ekunze kuri kuramba kuchiwedzera, Zimbabwe inonzi inofanirwa kukoshesa kugadzirwa kwemagetsi kuchishandiswa dzimwe nzira dzisiri dzagara dzichishandiswa. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Kurudziro iyi yabuda pamusangano weWater, Sanitation, Hygiene and Energy kana kuti WASHEN uyo watanga nhasi muBulawayo. Mtezeri wegurukota remhando dzemoto amai Magna Mudyiwa vati kuti nyika ive yasvika panyika dzinoverengwa sedziri pakati nepakati pekubudirira mugore ra2030 inenge yave kushandisa magetsi anosvika 11,500 megawatts. Amai Mudyiwa vati sezvo nyika pari zvino ichikwanisa kugaya magetsi anosvika 2,600 megawatts chete, zvinoreva kuti pane basa guru rinodiwa kuitwa kuti nyika iwane magetsi akakwana. Vakakurudzira vemaindastri pamwe neveruzhinji kuti vashandise dzimwe mhando dzemoto.
Dai vanhu vaita invest in solar energy pamanzvimbo dzavo, pama rooftops kana makapa, Econet have done that, mamwe ma big companies they are doing that kuita kuti vagenerate magetsi avanoshandisa during the day or ma peak hours, then manheru vozoshandisa magetsi anobva kukariba nekuhwangi. So ndo zvatiri kukurudzira izvozvo.
Mukuru weConfederation of Zimbabwe Industries mudunhu reMatabeleland vaShepherd Chawira vabvuma kuti nyika yakatarisana nedambudziko guru munyaya dzekushomeka kwemagetsi nemvura, vachiti maindastri nemakambani akawanda ari kutatarika nekuda kwedambudziko iri. Vatiwo pane makambani anoda kusima mari mune zvemagetsi, asi izvi zviri kukundikana nepamusana pehurumende inochinja-chinja mitemo pamadiro.
Climate aid investment munyika muno haina kumira zvakanaka, saka varadzi vemari havasi kwanisa kuya nemari dzavo. We need to tigadzise mapolicies edu atinonzi matinoti mapolisi aya kuti aite zvakanaka, kuti munhu anouya nemari yake auye achifara achiziva kuti akazoisa mari yake awana zvaawana anokwanisa kuzobudisa mari yake achienda nayo kunze kwenyika. Saka government inofanira kutogadzisa mapolicies kuti investment climate inakire vanhu vane mari dzavo auye kuzoinvesta muno.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvemvura nemhando dzemoto, engineer Panashe Chakawa vaudza Studio 7 kuti kana kuchitariswa dzimwe mhando dzemoto, Zimbabwe inofanirwa kufungawo nezvemagetsi anogadzirwa kuchishandiswa mhepo.
Tinogona kunge tichishandisa isusu mhepo, wind energy, nekuti yakawanda nechikonzero chiclimate change, kuchinja kwakuita climate yedu. Unoona kuti mhepo inenge yawanda, saka tikabatanidza solar nekushandisa zuva newind energy zvinotibetsera chaizvo kuti tigokwanisa kuti tibike magetsi. Ende magetsi atinobika acho iwayo anenge ari magetsi anokwanisa kubikwa nezvinhu zviri natural, zvokuti hatizoiti dambudziko rokunyanya kuzotambura nekuchera ko zvichibetsera isu nenyika.
Vachakawa vati Zimbabwe inofanirwa kukoshesawo kuve nenzira dzechizvino zvino dzekuchenesa mvura yemumaguta idzo vati hadzidhure, kuitira kuti mvura iyi painoraswa isasvibise nzizi. Panyaya yedambudziko rekushayikwa kwemvura yakakwana mumaguta akasiyana-siyana munyika, kanzura weHarare amai Kudzaika Dzombe vati hurumende inofanirwa kukoshesa kuvakwa kwemamwe madhamu.
Chikumbiro changu inini ndechekuti hurumende inofanha kuti zvatinenge tawirirana senyika inofanha kukurumidza kuti izviite, because dambudziko ratinozowana semaguta ndeyekuti tinosvika panzvimbo yekuti tinotadza kuzopa vagari vedu mvura, and vozotanga kuzoti nanga-nanga vachipomera isusu vemaguta kuti tiri kutadza kuvapa zvinhu zvatinofanha tichivapa zvakafanana nemvura. But iyo iri basa rehurumende.
Musangano weWASHEN wegore rino ndewechishanu kubva pakatangwa chirongwa ichi, uye uri kuitwa pasipedingindira rinoti Developing Sustainable Solutions to Power the Future. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Tichiri panyaya yemhando dzemoto, gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vaFortune Chasi Vanoti hurumende kuburikidza nekambani yeZimbabwe Energy Regulator Authority kana kuti ZERA iri kuda kuti vanhu vabhadhare mari yakati wandei kuitira kuti vakwanise kuwana magetsi. Vachasi vanoti hurumende iri kudawo kudzika mutemo zvechimbi chimbi kuitira kuti zvive nyore kutenga zvikwanisiro zvekugadzira magetsi. Ngatinzwei hurukuru yavaita na Blessing Zulu Studio 7.
Vataurawo nyaya yemagetsi. Vataura kuti taakufanirwa kuti tinge tichitengesa magetsi nemari inoenderana nekuti taatengawo nemari. Kana kutakishop autenge freezit nemari yakadzika kupfuura mari yawakatenga nayo. Handiti, so ndo pane nyaya. Kana tichitarisa nyaya dzanaZESA nezvimwe makambani ehurumende, basa redu hasiro kuti tiite mari. Tiri kuitira kuti zvirerukire vanhu. Saka panyaya yetarifu yavataura iyo inonziyo pachirungu, cost reflective tariff, ndo nyaya yakakosha iyoyo. Kana tagadzirisa ipapo, zvichatibatsira kuti makambani edu nevanhuwo zvavo vange vachikwanisa kuwana masimba eZESA zvisingatinetsi.
Asi honorable, mungati magetsi angatengeswe mari kuti muti ndo mutengo wakafanira kuti imi mukwanisewo kuita basa?
Izvozvo muchanzwa zvaakutaurwa neZERA. ZERA ndiyo inodhila nenyaya yematarifu. Ipo pari zvino tiri kutotaudzana nenyaya yekuti tingaite sei patarifu. But tofanirwa kuti tisvike pakuti magetsi acho tiri kumboatenga nemari. Tese semaZimbabwe tofanirwa kunge tichinzwisa izvozvo. Hazviite kuti titenge magetsi ne 10 cents totengesa 3 cents.
Makaisawo chirongwa chakatambirwa nevakawanda chekuti vesola izvipinde nemutengo uri pasi, asi vakawanda vandiri kutaura navo vari kugunun'una kuti ivo vemuzvitoro vacho vanenge vari kutowedzera. Zviri kufamba sei? Pangagadziriswa sei?
Zvatakaita sehurumende takati izvo vanenge vachiunza zvinhu izvi hatifaniri kuti vabhadhariswe customs duty kana VAT. Mutemo wacho uri kugadzirwa. Kana tasvika ipapo panyaya dzemagetsi hatiite zvekutamba, nokuti ndopa nhongonyaya yenyika. Tikaita kungoti tungoita chiiteite munhu achiita zvake zvaaroda kuita, tiri kutovhiringa nyika yedu. Saka tinoda kuti tigadzirise ipapo.
Gurukota rezvemhando dzemoto vaFortune Chasi vachitaura naBlessing Zulu Studio 7 vari muHarare. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weNigeria vaMuhammadu Buhari vatanga rwendo rwavo rwekushanya kuSouth Africa vachikurudzira kuchengetedzwa kwekodzero dzezvizvarwa zvekunze kweSouth Africa. Mashoko avaBuhari anotevera mhirizhonga yainanga vabva kure yakaitika muJohannesburg mwedzi wapera. Dare remauto muRwanda rapomera varume 25. Mosva yekuva nhengo dzechikwata chevarwisi chakabhanwa munyika iyi. Dare rati varume ava vaida kubvisa hurumende pachigaro zvisiri pamutemo uye kushanda nevavengi vekunze. Bato rinopikisa reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa ragara richiti hurumende yava Emmerson Mnangagwa yakundikana kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika, zvikuru munyaya dzezveutano, upfumi nezvematongerwo enyika. Bato iri rinoti kuti izvi zvigadziriswe panofanirwa kuitwa nhaurirano pakati peMDC neZANU-PF. Ukuwo ZANU-PF inoti vaMnangagwa vakaisa hwaro hwekugadzirisa matambudziko aya kuburikidza nekukoka mapato ose kunhaurirano, asi bato reMDC rakaramba kupinda munhaurirano idzi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nhengo yeMDC uye vari senata weManicaland vaDouglas Mwonzora pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU-PF vagadzira chirumhanzu. Tatanga nekubvunza vaMwonzora kuti zvii chaizvo zvavanoti zvinoda kugadziriswa.
Kubva patakaita inonzi new dispensation pakabviswa vaMugabe paya muna 2017, vana veZimbabwe vakafungidzira kuti zvinhu zvichanaka munyika muno, mitengo ichadzika, zvinhu zvichatengeka, mumazvipatara muchaita mishonga, uyezve kuti kugara kwevana veZimbabwe kuchasiyana. Asi chatiri kuona ndechekuti manyanyisa kutoita urombo hwacho. Ndo chekutanga panyaya dzehupfumi. Chechipiri ndechekuti paita mabhinya ari kubata vanhu achiita maabductions. Maabductions aya ari kuitwa kune avo vanopikisana nehurumende kana kuti vanenge vaine chinyunyuto nehurumende. Tiri kuona zvakare kuti kugadzikana munyika muno hamuna kugadzikana. Asi isu seMDC tiri kuti zvakanaka kuti munyika muno muwe nenhaurirano. Nhaurirano dzatiri kuda idzi inhaurirano dzinenge dzina mutongi gawa pakati. Ndozvatiri kutaura zvakare kuti vamunangagwa kuti titaure tinoda, asi hatidi kuti vari ivo vanenge vachicheya kana kuti vachamisa vange vari vanocheya. Kwete, panofananga paina mutongi gawa, totaurirana zvinonetsa munyika munomu nepfungwa dzatinadzo dzekuti zvinogadziriswa sei.
Vachirumanzu nyaya iyo.
Vamunonzora ndandambovataura panjininga vanenge vane njere dzakati o, asi zvino havakurashika zvavo. Zvisinei regatikopinda munyaya yamataura iyo. Zviripo ndozvokuti ikonomi yedu, kana tichitaura nezveikonomi yedu, ivo veNDC ndo vakakumbira masanction, ndo ari kuonesa nhamo moto mutsvuku muvana veZimbabwe. Iye zvino kana vachitaura iye vachiti panoda umwe munhu anenge achiyananisa, handizi kuti vanoreva kuti kudini. Chokutanga ndechekuti havabvumi ivo kuti vamunangagwa ndivo purezidhendi wenyika ino. Handizi kuti ipapo vanenge vachida kutaura nani. Toenderera mberi nenyaya yavari kutaura iyo kuti no, mutengo iri kudini nezvimwe zvakadero. Nyika ino kuti zvinhu zvinake, it is a question yokuti industry yedu inofanira kuproducer. Asi chinokonzeresa kuti industry yedu isa manufacture kana kuproducer chii, ivava veNDC ndivo vanoziva nemasanctions aripo. American government inobvuma kuti yakapa zvirango zvakaomarara chaizvo kumhuri yeZimbabwe.
Vamwonzora, muri kunzi bato renyu ndo rakauyisa zvirango, munoti Vamwonzora?
Ndiro rumbo rwaitaurwa neZANU PF iroro rwekuti chese chese masanction. VaMugabe vakasvika pakufa kana pakubviswa vachingoti chese chavatadza masanction. VaJonathan Moyo ndozvavaitawozve. Asi pakazoitika new dispensation pachiyaona vachiri mhanzo apa, takafunga kuti zvichasiyana, asi tiri kuona kuti shiri nemuriro wayo haiusiye. Nyaya yemasanctions yakamira sezvizvi. Kwanga kuine masanctions eEuropean Union. Masanctions eEuropean Union akabviswa muna 2013. Ndinovimba kuti paita makore 6 masanction iwayo abviswa. Panga pasara vanhu vaviri chete pamasanctions iwayo, vaRobert Mugabe nemudzimai wavo Grace. Saka handizivi kuti kana vachiti masanction vanoreva api acho. Masanctions handiwo anotuma kuti endai munopamba dokta uyu, momutocha, momukuwadza chaizvo chaizvo nhengo dzemwiri wake. Hazvitumwe nemasanctions ba.
Tipe vachirumanzi mukana vachirumanzi.
Kana iyo America chiti zvamasanctions zvakatongerwa vakuru vakuru veZANU PF, kochambokwabvura America chii napamusoro pekanyika kadiki diki kakaita seZimbabwe? Iyawo ndomanyepo, nokuti vanoziva nezvemari vanoziva kuti mari dzese kana dzichikliwa dzinokliwa kuNew York, nokuti vanhu vanosevenzisa chinonzi US dollar. Saka izvozvo manyepo eAmerica. Orait, ko kana ivavo vavanoti ivava vandu vavanoda kudhila navo, chii chambovanetsa kuda kudhila navanhu vomuZimbabwe all the way kubva kuAmerica ikoko? Zvinofanira neStudio 7A kuti American government iite imwe program inoti imini Studio 7 itai zumu napamusoro peZimbabwe. Chavanoda chii? Zimbabwe haina pasa neAmerica. Africa ina pasa neAmerica. Asi America ndiyo inoda nechokuita nenyika dzose dzapasi rose.
Vanga vari vanongurura zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF vagadzira chirumanzu. Manzwawo zvakare kubva kunhengo yeMDC uye vari senator weManicaland vaDouglas Mwonzora. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare neStudio 7. Studio 7 iri kuita musangano wekuziya mamiriro akaita zvinhu munyika yakabatana nesangano reMedia Center. Mutoro wedu enhau Godwin Mangudla ari pamusangano uyu. Godwin, ungatiudza kuti hurukuro dziri kufamba sei?
Ngati pari zvino hurukuro dziri kuenderera mberi mukoma Jonga. Pana vatauri vatatu vanoti nhengo yeparamende yeZengeza West vari mutevedzeri wasazvigaro weMDC vaJob Scala. Ndo vatanga kutaura vachiti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika, munyaya dzeupfumi, munyaya dzesarudzo, ende vasikala vati chinodiwa pari zvino muZimbabwe inyaya dzenhaurirano chaidzi chaidzi dzechokwadi dzinounza vanhu vese vangava vemapolitical parties vedzisvondo masangano chanda akazvimirira vanoti kana pakaitika nhaurirano chaidzo chaidzo dzizvima chokwadi matambudziko akatarisana nezimbabwe anogona kunge achipera mai Linda akaingidza Linda Masarira akaingidza vatiwo hanyaya yekungoti yelegitimacy inyaya isi yanetsa muZimbabwe asi vanoona sokuti vanhu kana vasina kuprepare kana kugadzira sarudzo vanofanira kurega kupinda musarudzo idzo vanoona kuti dzinenge dziri kufambiswa zvakanaka uye amai Masarira akaingidza vatiwo chaakitika pari zvinhu chekuti vezvematongerwo wenyika vaakiisa zvido zvavo pamberi vasingaise zvido zvavo zvevaveruzhinji kumberi saka vari kukurudzira veruzhinji kuti vaite hold maparlamentarians vatungamiriri nemacouncillors regardless of their political party kuti vaudze kuti no zvetinoda ndezvakati vanoti vanoona sokuti kana vanhu vakakwanisa kunge vachimudza vatungamiriri vavo zvavanoda kuti zviitwe matungamiriri vavanoda kuti vaitwe vanoona sokuti izvi zvinogona kupedza matambudziko eZimbabwe pana vaRichard Mahombawo vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakazvimirira vanotiwo dambudziko iroro kuti vanhu vaakuita mazvake mazvake munyika ndoro haukanganisa even ipolitics dzemunyika saka vati vanoona sekuti nyaya yepolarization ndiyo yakanganisa politics dzomuZimbabwe zvokuti kunyange chirongwa chestate of the nation mashoko akaturwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nemusi wechipiri haasi kutambirwa semashoko ekuti anomirira nyika yese asi kuti aakutorwa sekuti mashoko ebato rimwe chete asi vativo vanoona sokuti mashoko avamunangagwa nemusi wechipiri mashoko akabata-bata matambudziko anosangana navanhu munyika akafanana necorruption nyaya dzezvekurima nyayawo dzefood production saka vanoona sokuti ivo nyaya dzakaita saidzo dzidzi dzakabuda mustate of the nation yapresident Emmerson Mnangagwa inyaya dzakakosha vativo nyaya dzemasanction ndedzimwe nyayawo dzaakutaurwa muregion and vati inyaya dzinofanira kungewo dzichitaurwa nerimwe chete vanhu vakabatana muZimbabwe vachitaura kuti masanctions aya ngaabviri
ndizvozvo ko ari kumirirawo divi rezanupf ndiani nekuti tinoona kuti mibvunzo yakawanda ine vanhu inofanira kunge ichipindurwa nevanhu vari muhurumende
tanga takaronga panga takarongwa kuti munyori anoona nezvemitemo muzanupf vapowo mangwana vange vakataurwa navo kuti vange vari pamusangano uno asi vazokundikana kuuya ndosaka vasipo panga painewo futi nyanzvi munyaya dzeupfumi vaprosper chitambara veledris ndevamwe vanga vakakokwa kumusangano uyu asi kutaura kudai vati vari munzira saka tinovimba kuti vachange vachiuya pamusangano uyu nekufamba kwenguva
ko vanhu vauyawo zvakadii vauya kunoteererawo nhaurwa iyi
vanhu vauya vakawanda tingati mumba muri kuitirwa musangano nemakazara vamwe vanhu vakatomira ndevo vanhu vari kubvunza mibvunzo mibvunzo yakafana nenyaya yelegitimacy nyaya dzeminda saka ndingati pari zvino vadare ava vange vachitora mubvunzo kubva kune veruzhinji vauya kumusangano
aiwa tinotenda zvikuru Godwin Mangulja, mutori wenhau weStudio 7 achitaura ari paCrown Plaza Hotel muHarare. Muchirongwa cheWomen's Roundtable na8pm tiri kutarisa mamiriro yakaita zvinhu muzvipatara. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Zvinhu zvoramba zvakashata muzvipatara zvichitevera kuramwa mabasa kwavana chiremba. Sangano reElection Resource Center roshushikana zvikuru sezvo pasina zvati zvaitwa pakushandura mitemo inobata sarudzo munyika. Tabva tasvika kumagomo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuoneka ane mufaro, ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lechona njani mthwakazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesine mhlaka 3 kumfumfu 2019 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Sihlezi emsebenzini imali azikwani, ayisompilo esingayiphileyo ukuthi imonthi nxa isiyaphela or isalali nxa isizafika, sokusele 2 weeks, so kumele uboleke izimali ukuthi ukwanise ukulokhu uqhubeka usiye emsebenzini. Ayisompilo esayihambelayo esikolo, ayisikho esikufunayo esikufiselayo.
Odokotela bohlonzi lwaphezulu, ama-senior doctors labo baqale ukukhalala umsebenzi namuhla bekhala ngeholo eliphansi.
U-senior moyo ikhadi ufike walibhala ukuthi come back after strike. So ukuthi kumele ubhale ukuthi kumele ngiphenduke i-strike sase siphelile, engingakwazi ukuthi i-strike sangikhona siyaphela nje. So akula ngincede endikutholileyo yiko kubhalwa ekhadini kwalokho.
Izigulane ezidinga ukuhlinzwa zibuyiselwa emakhaya zingelatshwanga ngenxa yokukhalala umsebenzi kwabodokotela. Umthethwandaba kamantshi eHarare namuhla walile ukubuyisela owake waba ngumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Phelekezela Mphoko incwadi yakhe yokuhambisa ipasipoti, usithi ulakho ukubalekela icala lakhe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Odokotela bohlonzi lwaphezulu abangamalunga enhlanganiso ye-Senior Doctors Association labo baqale ukukhalala umsebenzi namuhla bekhala ngeholo eliphansi. Lokho sokuthiye abagulayo besebunzimeni obukhulu njalo bekhalaza kuhulumende ukuthi alungisise lolu daba ngokuphangisa ngoba kungasela odokotela ezibhedlela. Kubika uMavis Gama.
Ukhalala umsebenzi kwabo senior doctors kuze ngesikhathi odokotela abasanda kugqiba izifundo belokhe besemba phansi besithi kababuyele emsebenzini abakhala ngakho kungakalungisiswa. Odokotela benhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association sebelenyanga bekhalala umsebenzi, bekhala ngokuthi kabasanelisi indleko yokuya emsebenzini njengoba iholo labo lingeneli. Unkosikazi Esther Maunganidze ngomunye wabakade belande ukuzokwelatshwa namhlanje wafica kungela odokotela.
We are being referred to come to be helped here at hospital.
Sihluliselwa kulezi zibhedlela ezinkulu sivela kwezincinyane ukuthi sitholiswe usizo lwengcitshi, kodwa asilutholi. Siphonga uhlala lapha silenhlungu zethu. Ungani uhulumende engalungisisi udaba lokwengezelela odokotela iholo labo ukuze babuyele emsebenzini basize abagulayo.
They can assist the patients.
Omunye wabodokotela ongathandanga ukubethwa ngegamba uthi ukubona izigulane ziswela ozisizayo ezibhedlela kuyamzwisa ubuhlungu.
Sihlezi emsebenzini imali azikwani, ayisompilo esingayiphileyo ukuthi imonthi nxa isiyaphela or isalali nxa isizafika, sokusele 2 weeks, so kumele uboleke izimali ukuthi ukwanise ukulokhu uqhubeka usiye emsebenzini. Ayisompilo esayihambelayo esikolo, ayisikho esikufunayo esikufiselayo nxa sithi singodokotela.
Usola uhulumende ngokwehluleka ukunakekela izizalwane zeZimbabwe ezambeka embusweni.
Kutshengisela lakho ukuthi abalandaba labantu abagulayo abasezibhedleleni, ngoba ngabe ukuthi balendaba labo ngabe bayasengezelela izimali zethu sithole ukubuyela emsebenzini, siyenze umsebenzi wethu, sigcine abantu abagulayo.
Odokotela badinga ukwengezelelwa iholo kanye lokokusebenzisa okweneleyo ukuze kusebenzeke ezibhedlela. Abasanda kugqiba izifundo ama-junior doctors esibhedlela sePhare Lenyathwa abafole belubhekise emahofisini abebhodi yezempilakahle eye-Health Services Board izolo bathi kababuyele emsebenzini baze bengezelelwe iholo njengoba abalitholayo lingeneli indleko yokuya emsebenzini. Ngimele iStudio 7 ngise Harare, ngingumevisi Gama.
Kusenjalo inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni ijikelele e-World Health Organization ithi kumele uhulumende weZimbabwe akhulumisane labodokotela laba kulungisiswe izikhalazo zabo babuyele emsebenzini ebaphathise izigulane. Udokotela Alex Gasasira omele i-World Health Organization eZimbabwe uthi isimo esibi somnotho elizweni yiso esenza ukuthi odokotela bakhalale umsebenzi. Uthi izikhalazo zabodokotela zingeke zilungiswe nxa kungela kukhulumisana kwabo uhulumende labanye ababona ngezempilakahle. Odokotela asebehlale isikhathi eside ezibhedlela zikahulumende labo bakhalale umsebenzi namuhla njengabasakhulayo abenza lokhu mhla zintathu kumpandula. Izibhedlela zikahulumende zilabodokotela abedlula 1,550. Odokotela abasathuthukayo bahola imali engaphansi kwamakhulu amabili amadola emelika i-$200 ngenyanga. Umgcini sihlalo wenhlanganiso eqhatsha odokotela i-Health Services Board, udokotela Paulinus Sikhosana, ucele odokotela ukuthi babuyele emsebenzini. Uthi uhulumende uyazama ukulungisa konke okubahluphayo. Ebuzwa ngokwenza kalayo, udokotela Gasasira utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi ulethemba lokuthi uhulumende uzakhulumisana labodokotela kulungiswe iholo labo lokunye okuthiyeneyo.
As you may know, the complaints of the doctors factored around the economy, the current economic situation of the country, which is really a higher level than just the health sector. Their main complaints, as you may know, around their payments, their conditions of service.
Njengoba usazi ukukhonona kwabodokotela kwenziwa isimo esibi somnotho kweZimbabwe. Lokhu kuphezu kokungenziwa ngabezempilakahle. Bakhonona ngeholo langendlela abasebenza ngayo. Inhlangothi eziningi lempilweni nje jikelele abantu babhekane lohlupho olufanayo.
We are very, very hopeful that a proper dialogue between the doctors, the government, their employers can happen.
Silethemba lokuthi kuza kuba lokukhulumisana phakathi kwabodokotela lohulumende ngodaba lolu. Kubikwa ukuthi uhulumende uyazama ngazo zonke indlela ukulungisisa udaba lolu, ikakhulu nxa sikhangele ezokuthi badinge imitshina lokunye okufanayo.
So we are concerned that the most vulnerable people who are in most need of services would not be able to access the services that they would require if the doctors keep away from work. So that is a big concern for us.
Silethemba njalo elokuthi odokotela bazabuyela emsebenzini. Sikhathazekile kakhulu ngokuthi abantu abafuna ukuyadinga uncedo ezibhedlela kabenelisi ukuluthola uncedo lolu.
So that is why we would hope that this could be resolved and they return to work soonest.
Udokotela Alex Gasasira umela inhlanganiso ye-World Health Organization eZimbabwe. Ubexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7. Silokhu sikudaba lokukhalala umsebenzi kwabodokotela isigulane umnumzana Trimon Pofu olotshelwe incwadi yesibhedlela sePlumtree eDistrict Hospital ukuthi ayekwelatshwa ngokuhlinzwa isejari ngesiNgisi esibhedlela seUnited Bulawayo Hospitals uthi ubuyiselwe emuva engelatshwanga njalo waphiwa iphetshana elilotshwe ukuthi aphenduke ngemva kokukhalala umsebenzi kwabodokotela.
So ngibuyelile ngedate yamhlaka-2 liyade ngithi 2 October kuyizolo. Okwenzekileyo ukuthi ngithe ngifika
kube buhlungu kakhulu ngoba ngifike ngangakhiwa lethuba lokuthi ngidindise ikhadi alidindwanga ikhadi lami ngikhuluma nje kwakathesi okwenzakele ukuthi ngirefere kudokta omele onguye omela nhlinzi usinia moyo ubekhona usinia moyo ikhadi ufike walibhala ukuthi come back after strike ukuthi kumele ubhale ukuthi kumele ngiphenduke i-strike nase siphelile engingakwaziyo ukuthi i-strike sangikhona siyaphela nini so akulangincede nditholileyo yiko kubhalwe ekhadini kwalokho
obuhamba ngakho kuphuthuma okunganani njalo ukuhlala kungalungisiswanga kungahlupha na
kungahlupha ngoba into engihamba ngayo e-UML esuse emzimbeni iyakhula and ikhula ngesiphangephange sokuthi anytime ngathi ngasengingumuntu olahlekelwe yimpilo yikho kukhona
awenelisi ukuya ezibhedlela lezi ezizimele o-Mater Dei labanye
okwenzakala ezibhedlela lezi anti liyakwazi ukuthi kudingakala imali enjenge-foreign currency angikwanisi ukuthi ngiyithole ngoba ilizwe leli vele njengoba lazwa ukuthi akusavunyelwa ukuthi utholakale usebenzisa i-foreign currency but ngasese imali efunakalayo nale i-foreign currency ukuthi ngiyibhadale ngikwanisa ukuthi ngiyenziwe i-operation naleyo ngoba engikubonileyo ukuthi kulabantu abakwanisayo ukuthi ba-operate ngoba abanye abantu izolo ngidole abantu imibhedi iphuma ubone ukuthi umuntu sibili i-operate
ngabangabe besebenzise imali yakwamanye amazwe
ngokucabangela kwami mbona ngani ngabantu abangabe besebenzise imali zakwamanye amazwe ngoba mina ukungena kwami besibathathu kwathi simele sizokwenza ama-operations ngoba abantu endlane labo ngabantu esasikwanise ukuthi sinikane ama-numbers sifonelana ukuthi sibekwazi ukuthi maykuthi sokulungile sikwanise ukubuyela sonke besikhuluma sahlangana abanye bangikhona sizabuyela sonke izolo sonke saphenduzwa kanjalo nje bona aba-operatiweyo ngabantu esingazange saba labo izinga lelalilanga but ngabantu embonileyo ukuthi balutholile usizo
esibhedlela seneso i-Plumtree District Hospital uke wabona ukuthi khona kuhamba njani
emavikini ladluliyo ngaphinda ngabuyela basuka bangitshela ukuthi amaphilisi ade benginika wona ukuthi ekwanise ukuthundubeza ubuhlungu angeke baqhubeke benginika wona kuzamele ukuthi ngimeke sure ukuthi ngiyathola leyo operation emele ngiyeyenziwa kuqala e-Plumtree kunzima kakhulu ngoba iqiniso elikhona akula sibhedlela esizimeleyo akula sibhedlela esingaphansi kwabezinkonzo bedlela ezithenjiwe izenezo izibhedlela zikahulumende lezi zibhedlela zesili ye-Plumtree amaklinikhi naye engikhuluma ngawo njengoba ngikhuluma nje kude yesamanensi asehayana lokudinda ibhuku
lo ngumnumzana Try Mompofu isakhamuzi se-Plumtree njalo ungumsekeli kamabhalane wogatsha lwabatsha kubandla le-MDC ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kHz.
Umhlangano wamalanga amabili ophathelane lomsebenzi wamanzi lamandla kagetsi owe-Water Energy Climate Industry i-Nexus Washen uqale namuhla kobulawayo eZimbabwe International Trade Fair phansi kwendikimba ethi Developing Sustainable Solutions to Empower the Future. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Umhlangano lo wenziwa ngesikhathi ilizwe libhekane lodubo lokusilela kwamanzi lamandla kagetsi kulandela udubo lokunganikuhle kwezulu okuthiye amadamu amakhulu ezweni engaselamanzi. Obona ngezamabhizimusi kunkampani ezitif unkosikazi Dorin Zamatira uchasisa ngomhlangano lo.
Umhlangano wezamanzi ukuhlanzeka lamandla kagetsi lelanga uqalela kuhle lamhle kuseni edolobheni lakobulawayo lapho sibone iziphathamandla zenhlangothi ezehlukeneyo bengena lomhlangano bebonisana ngendlela abangathuthukisa ngazo ezamanzi lamandla kagetsi lelanga ezweni. Umbukiso lo uyakuqhubeka kusasa uhamba ngendikimba ethi Developing Sustainable Solutions to Improve empower the future. Isikhulumi se-council yakobulawayo unkosazana Bonyiwe Ngwenya uthi kusasa bazahlangana lezakhamizi zakobulawayo bebonisana ngodaba lwamanzi kanye lezibi.
Umbukiso walamhlanje nxa siwukhangele njengeBulawayo City Council uhambe kuhle kakhulu. Sinanzelela ukuthi kusinike ithuba lokuthi sitshengisele ukuthi senzani pertaining to amanzi, isanitation, energy, le climate change. Kusasa iBulawayo City Council kanye leZTF company sihosta okuthiwa i-service delivery indaba. I-service delivery indaba le izohlanganisa ama-service providers being oBulawayo City Council lezinye inhlanganiso lama-residents akoBulawayo ukuthi sizokhuluma ngama-sustainable solutions in the provision of water and sanitation.
Umongameli wenhlanganiso yabamabhizimusi e-Confederation of Zimbabwe Industries, umnumzana Shepherd Chawira, uthi njengabosomabhizimusi bakhangelele ukutholiswa amanzi kagetsi lamanzi.
Our request is to the government is industry needs power.
Isicelo sethu kuhulumende silula sithi njengabamabhizimusi sifuna amanzi. Sifuna lamandla kagetsi ukuze sisebenze ngoba nxa lokho kungekho akula lapho singakhona le ndawo lapho esisebenzela khona kumele isisekele ukuze lokho sikwenzayo kuthuthuke ngasikhangela lamandla kagetsi senanze ukuthi kona imbadalo yakhona iphansi okokwenza ukuthi inkampani yezisa isadalale iyehluleke ukuthi isisize sikhangela ukuthi ngabe government kumbe iyakhuphula kancane imbadalo kagesisa ukuze labafuna ukuthi bangene ezisa laphana benze ibusiness baphumelele
because it's not viable to invest in the power sector in this country because the government is keeping the tariff low.
Umhlangano wezamanzi lamandla kagetsi uqoqwe ngosekelo lwemali evela ebhanga le-Infrastructure Development Bank of Zimbabwe, ugatsha lwezokulima, abenhlanganiso e-United Nations Development Programs le-African Development Bank ngenjongo yokuthuthukisa umsebenzi wokutholakala kwamanzi lamandla kagetsi awelanga. Ungenwe ngosomabhizimusi abamakhansili iziphathamandla zikahulumende ezisuka kunhlangothi ezihlukeneyo kanye loZulu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ivandla leMDC lithi ubunzima uZulu weZimbabwe yabhekane labo buveza sobala ukwehluleka kukamongameli Emmerson Mnangagwa ukuvuselela umnotho lokusungula imisebenzi ayithembisa abantu ngesikhathi ekhankasela ukhetho lwanyakenye. UZulu udla imbuya ngoluthi ngenxa yokudilika komnotho, ukusilela kwemali, ukudula kwezinto, ukusilela kwamandla kagetsi lezinye indubo ezijiyeneyo. Embikwena wethu lengo lwesibili o-State of the Nation Address, umongameli Mnangagwa uthe amanyathelo asethethwe nguhulumende wakhe aselethe ubungcono empilweni kaZulu. Kodwa abeMDC bathi akulabubelo osobukhona. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele uDokotela Nkululeko Spanda, isikhulumeli somkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa kanye lowake wamela insiza South edalele parlamente elilunga leZANU-PF umnumzana Malaki Nkomo onguye osungula lingxoxo.
Sibonile umongameli ekhuluma ekhangele umumo okhona elizweni. Ukubalisile konke kusukela sengathi kuma-industries ethu ukuthi ahamba njani, ekuphileni kwabantu ukuthi bahamba njani, lokuthi izinto zangona zihamba njani. Ngokubona kwami ngibona ukhulumile umongameli njengomongameli welizwe ekhangela naye akukhangeleleyo ukuthi ifisa ukuthi iZimbabwe ibe njani, njalo umumo esikuwo umi njani ngalesi sikhathi. Njalo nangendlela akhulume ngayo ukubeke kwabasobala wakuvuma futhi ukuthi yebo ye ubunzima bukhona ngezizathu ezokuthi kube khona ngoba kuthethe iminyaka eminingi ubunzima lobu ukuthi kube khona. Ngalokho asiyo into esingavuka sesithe namhlanje ngoba sekungene umongameli uMnangagwa sokuvuka kuphelile kodwa kuzalunga ngokuhamba kwesikhathi.
Nansi indaba Sibanda.
Singawubona indlela umnumzana uMnangagwa leZANU-PF ababambe ngayo umkhonomi leze noto zelizwe
uvele wazi nje ukuthi ukhanya ngani kabazi into abayenzayo kulesi sikhathi. Ngakho ke kutshengisa ukuthi akulabo uvele lobungcono obuzaba khona. Selokhu bathoyo beqala nje isibambile iminyaka besithi kuza kuba ngcono lokhu kungabi ngcono. Baqala bona bathi hayi lisinike the first 100 days zadlula, bathi 90 days, bathi 3 months zadlula. Bathi 1 year sezidlulile, sesisazi ukuthi phela lokhu abasihlala besipromisa khona kukhanye ngani kakufika indawo. Njalo khangela ubona ukuthi kathesi kutshona kwayizolo benze njani indaba zemali, baphazamisa kakhulu ukusebenza kwamkhonomi. Kutshengisa ukuthi emqondweni lasengqondweni umnumzana uMnangagwa lohulumende wakhe bangani sebephelelwe sibili ngendlela enkulu. Lokho ukuthi bazathi bona kufanele kube lobunzima ukwenzela ukuthi kube ngcono. Kuyamangaza kakhulu ngoba ubuzima bangikhona bufanele baziwe nguZulu weZimbabwe, babaziwa nguye ke umnumzana uMnangagwa labantu bakhe. Emihlale phapha ngendiza mtshina yakhe le ayithengayo eqambela abantu bamanga ukuthi ngiyakwelinye ilizwe. Sesibona phela nsuku zonke sihlala ingeyakhe, kutsho ukuthi lanxa kuyukuthi uyicelile phela labantu abamnikayo balomusa omkhulu kakhulu, indaba engamnika imali yokulungisa umkhonomi, lokhu bemnika imali yendiza mtshina nje kuphela.
Nkomo, kuze kube nini kambe elesi ithi uZulu kumele abekezele ngoba sesiside isikhathi uMnangagwa esembusweni kodwa akulalutho olulungayo?
Into ekhona lapha engayijongo moya ukuthi ngikhulumane lo dokotela, udokotela uSibanda ulisikhulumene seMDC ngoba efundile engudokotela. Sibe sesikuthatha thina ukuthi uhulumende naye yedwa ngokwakhe ungawukhangelela ukhokhelwa ngabantu abangama-technocrats abanjengodokotela ubani uSibanda. Ngisho singafuna thina ukuthi sikhulume ukuthi sithi iZANU-PF kodwa sikhane nini phela ukuthi uhulumende kabunjwa libandla kuphela kodwa ubunjwa layingathi izizalwane zalelo lizwe ezifundileyo ezikhona emahhovisini eziyizo ezigcebisa ubani uhulumende, ezizo futhi ezigcebisa ibandla leZANU-PF. Ngaleyo ndlela mina ngokubona kwami laba abantu abakhona emahhovisini ukucebisa kwabo becebisa upresident uMnangagwa into abayikhandela ukuthi ile usasa lethu lizaba ngcono, ngoba lapha sikhuluma phela kanye ngama-technocrats abantu abafundileyo yibo abasemahhovisini. Hayi sikuthi bathethe onkomo babajikela khonaphantiselisani ubani ubaba uMnangagwa, but bathethe abantu abafundileyo njengodokotela uSibanda ukuthi asilungiseni umumo wethu wezemu-economy ube kanje. Ngaleyo ndlela abaningi siyakwazi ukuthi singabe kade silobuhlungu ngobunzima obungabe bukhona, kodwa phela lapha ingathi izicebiso esizitholayo nangethimu ebunjwe ngubaba uMnangagwa eyalaba abantu abafundileyo njengodokotela uSibanda ngibona ukuthi kuzasincedisa kwela kusasa.
Dokotela Sibanda, kuyini okungenziwa ukuze kube le ngqubela phambili ilizwe liphume ebunzimeni eliphakathi kwabo?
Sivele satsho thina ngaphambilini ukuthi isimo somkhonomi lempilo jikelele kaZulu weZimbabwe ayisoze ibe ngcono xa kuyukuthi silokhe silohulumende ongathembakaliyo njalo ngeke athenjwe nguZulukazi weZimbabwe mhla esihlanganisela laba ngaphandle kwabanye amazwe abangabe befuna ukuletha izimali zabo lomnotho kweli lizwe. Imithetho efakwa ngurhulumente leyo etshintshayo insuku zonke, ukutshintsha izimali abakwenzileyo, lokuthi kukhanyekani ukhetho olwenza umnumzana uMnangagwa upresident, lokho lulukhetho olungavunywanga, lwaba lukhetho olumsulo olumhlophe. Khonokho kwenza ukuthi kungabi khona le bhizinisi eyodwa kuleli lizwe eqinileyo njalo eletha ukunotha isakha imisebenzi engazimisela ukuza kwele Zimbabwe.
Udokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa. Ubexoxa endawonye lelunga leZANU-PF umnumzana Malaki Nkomo, yena owake waba ngumeli we-Insiza South edale lephalamende.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Umthethwandaba kamantshi eHarare namuhla walile ukubuyisela owake waba ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko incwadi yakhe yokuhambisa ipasipoti, usithi ulakho ukubaleka elizweni. Umphoko ubecele umthethwandaba ukuthi umbuyisele ipasipoti yakhe ukuze enelise ukuyahlangana lomunye wakhe aqhuba ibhizimusi laye kwele South Africa. Kodwa abatshutshisi basiphikisile isicelo lesi besithi umphoko ulakho ukubalekela icala lenkohlakalo abhekane lalo. Umantshelayo uvumelane labatshutshisi esithi umphoko akalaso isibambiso esiqinileyo asiphe inkundla esiveza ukuthi ngempela kajonganga ukubalekela icala lakhe. Singumsakazo weVoice of America Studio 7 isimanyene labenhlanganiso yeMedia Center saqhuba inkulumo mpikiswano yeTown Hall eHarare namuhla lapho esicubungula khona umbiko oyethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa edalele parliamente oweState of the Nation address ngolwesibili. Le nkulumo mpikiswano yenzelwa ehoteleni iLemon Motapa Crown Plaza sikhuluma nje. Silenta telezindaba yethu uGibson Bebe khona le. Ngiyakwamukela kuhlelo tjale zansi.
Ngiyathaba Nkomo.
Ye, ngamafitshane akusichasisela ukubana kukhulunywa ngani kahle kahle, yiziphi indaba ezichisayo ongathi seziphethwe kulomhlangano?
Ye, lomhlangano ke ulabameli bamabandla ehlukene, sibe umnumzana Job Skala omele ibandla leMDC, sibe lomnumzana Richard Mawomba yena omela ibandla leZANU-PF, sibe njalo lonkosikazi Linda Masarira yena omela ibandla leLead. Besikhangele ukuthi siza kuba nomnumzana Phuma Ngwana kodwa akasena ukubana abuye la evela kubandla leZANU-PF, nomnumzana Prosper Tambara yena oyingcwethi ekhangela ngezomkhono mla ekasenza ukubana abuye. Kodwa-ke asele ekhulumile kalethi umnumzana Sikhala ngithi ekhulumile ngendaba yokubana ayibona njengebandla isimo esiselizweni akulalutho olungalungisiswa nxa udaba lokubana-ke umnumzana Emmerson Mnangagwa kakhethwanga ngemfanelo abayithi ngesikhiwa legitimate, sithi bona bazaqhubeka njengalokhu esibonele kwenza umongameli esipha-ke isimo selizwe iState of the Nation bephuma-ke ephalamende bazaqhubeka-ke bethengisela bazaqhubeka bebangomsindo ngodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa akakhethwanga ngendlela efaneleyo. Kwase sithi-ke unkosikazi Linda Masarena wathi hayi bona njengebandla bayamhlonipha umongameli ngabafuna ukuthi kukhulunywe indaba yokuthi kasomuntu ofaneleyo, sithi ibandla le-MDC yilokho eliphambanisa ilizwe ngoba abantu abaningi bafisa ukuthi abantu babonisane babambisana amakhanda ukuthi indiba eziselizweni zixazulule. Kwase sithi umnumzana Richard Mahova wase sithi ukuthi hayi ibandla leZANU-PF yilo-ke ibandla athi lifuna ukuthi likhulule eleZimbabwe ngoba umnumzana Emmerson Mnangagwa uphe inhlelo lezi abazithembisa abantu lapho bevotela inhlelo zokubana-ke kwezokulima ibandla leZANU-PF lifuna ukuthi lilungisise ukuthi abantu balime uhlelo lwe-command agriculture inhlelo zokuthi lelisane lenkohlakalo bafuna ukulisana nenkohlakalo. Wakhuluma-ke njalo ngenhlelo zokuthi bafuna ukuvuselela-ke ama-industry lohlelo lwe-re-engagement ukukhuluma-ke namazwe asemhlabeni ukuze ilizwe lilungisise-ke ilizwe elibhekane nazo. Sekhuluma njalo ngendaba yezijeziso zomnotho ukubana-ke izijeziso zomnotho lezo ukuthi ke zethulwe ukuze ilizwe liqhubekele lisiya phambili.
Jahale Zansi, ngubamba umlomo sengingenelwe ngumangoye e-studio lapha. Liza sethulela lolo daba ngokugcweleyo kusasa. Siyabonga.
Hayi, nanibongile Nkomo.
Ye, uGibson Bebe intathele izindaba ye-Studio 7 na ukuzigqiba ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Odokotela bohlonzi lwaphezulu labo sebekhalele umsebenzi. Umthethwandaba walile ukupha umnumzana Phelekezela Mphoko ipasipoti yakhe usithi ulakho ukubalekela icala. Kwanele olivalelisayo ngontungamile Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.